Gwetara maiskala vapaidamo esaurombe veZimbabwe Lawyers for Human Rights vati maiskala vauya kudare nemasamanisi nekudaro pange pasina chikonzero chekuti vabhadhare mari yechibatiso.
Mukati medare vaivo vadzoke musi wa 19 Oktobha kuti nyaya yavo itange kuparurwa musi wa 19 uyu. Sinzi vanga vauya ivo through a summons letter zvichireva izvozvo pavakasungwa vakangopiwa notice yekuti munhu yavo kwese musi wakati vachibva kumba. Panga pasina chikonzero chekuti tiite mabail proceedings. Saka vachadzoka ivo kudare musi wa 19 vachatanga nyaya yavo.
Vati nyaya iri kupomerwa maisikala inyaya diki uye vanogona kubhadhariswa faindi kana vachinge vabatwa nemhosva.
Mutongo wenyaya iyi usually it's a fine. Inyaya usually dzinoperera kuroad kana kuti dzinoperera police station munhu achinge angobhadhara fine. Hakuna kwako kushishwa dzinoenda kana munhu achinge aramba semaitikira zvekuita munhu maisikala wako kuti hai mhosva yamuri kundifomera handiizivi inouya kudare tidare richiparura chokwadi chezvazvo. Kana vachinge ndokuti vabatwa nemhosva vanokwanisa kunzi vabhadhare fine kana kuti vanokwanisa kutongopiwa suspended sentences vaende kumba.
Vange vachichuchisa panyaya iyi ndi Muzvare Polite Chikiwa na Muzvare Polite Muzamani. Mutongi ange ari amai Evelyn Mashavira Kure. Vachuchusi vari kuti amai Skala vakashikaira motikari kudivi risiri iro muna Seke Road. Amai Skala avo vakasungwa vachienda kujeri rechikurubhi kunoona murume wavo vari kuramba mhosva iyi. Vari pakati pevamwe vanhu makumi masere nemumwe vakasungwa nemusi wechipiri apo pakatangwa chirongwa chemapurisa chekusunga motikari dzisina manumber plates nemamwe magwaro. Murume wavo vaSkala avo vari muusungwa kwemazuva anodarika zana kuchikurubhi vanyorawo tsamba kuruzhinji rweZimbabwe iyo yapiwa Studio 7 nemagweta avo. VaSkala mutsamba iyi vati vari kushungurudzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika asi vakati mufaro uchauya nekuti chisingaperi chinoshura. Vatendawo mhuri yeZimbabwe nekuvarangarira vari muusungwa vati chido chavo kuti munyika muve nemufaro kumunhu wose zvisinei nekuti wabuda mumba mani. Mune monyaya kumatare nhasi dare rarasa mutongo wemwedzi gumi nemina wainge wapiwa imwe nhengo yebazi revechidiki muTCCC vamakomborero aruzivishe nedare ramachi street pamhosva yavaipomerwa yekukonzera mhirizhonga. Gore rapera dare ramajistrate muHarare rakabata vaharizivishe nemhosva mbiri yekukonzera mhirizhonga pamwe neyekuramba kusungwa uye vakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi gumi nemina panyaya mbiri idzi. Asi vaharuzivishe avo vaimirirwa navakosa muve veZimbabwe Lawyers for Human Rights vakapikisa mutongo wedare iri nechirango charakapa izvo zvaraswa nedare repamusoro nhasi. Kwamutare dare rehighcourt nhasi rarambisa Chipinge Rural District Council kudzinga vagari vekumaruwa ekwakondo kuward 16 uko kwairi kuda kuvaka growth point. Gweta revagari ava Muzvare Pegita vagadza vaudza Studio 7 kuti mutongo wapiwa nedare unoreva kuti hapana achakanganisa vanhu ava pakugara kwavo.
Sazvinongoreva ndezvekuti hapasina yatingati arbitrary eviction isitwe kana kuti urbanization tanga chinyanya kunetsa kondo iurbanization yecommunal area yekuti kanso yanga yakuda kupedza mastensi vamwe vacho vachitopinda mudzimba dzevanhu vamwe vachitonzi havachagadziri matoilets any developments but papa tina kumboita time kuti vanhu vanogara pasi kuti zvinorevei kana vachiti hamuchavaki toilet pamba pangu.
Mhuri dzinodarika mazana mashanu dzange dzatopiwa magwaro ekuti dzidze panzvimbo iyi izvo zvakazoita kuti vakwire kudare vachipikisa izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.